mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 21 gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare ramagistrate rinomisa gwaro rekusungwa kana kuti warrant of arrest yava Tendai Biti. Vasi vangilizwe Nkomo vanoti vane kodzero yekukwikwidza kuva mutungamiri webato rinopikisa reZapu. Musika wezvigadzirwa weZimbabwe International Trade Fair unotanga nhasi muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana maviri ane makumi mana nevasere 248 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nemapfumbamwe 4569. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana nemakumi maviri nezvisere zvine mazana nemakumi masere nematanhatu 128,186. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nezviviri zvine zana nemakumi mana nevashanu 2,962,145. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nezviviri nemazana mana nevatatu 2,082,043. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutongi wedare ramagistrate muHarare Amai Chido Garwe vanonzi vakabvisa magwaro avange vapa mapurisa kana kuti warrant of arrest ekuti vasungwe mutevedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vatendai Biti. Vabiti vari kudare iri vachipomerwa mhosva yekutuka chimwe chizvarwa chekuRussia Alishina, asi vari kuramba mhosva iyi. Muchuchusi mukuru wehurumende vaMichael Reza ndivo vange vaisa chikumbiro chekuti Vabiti vasungwe, asi gweta ravabiti vaAlec Mchadihama vati Vabiti vainge variko kudare. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Zvakaitika ndezvekuti isu tanga taenda kudare naVabiti katosvikako makuseni na8:30. Saka zvakazoitika ndezvekuti isusu taifunga kuti tiri kupinda mukoti namba 14, ndobva tagara panzi tikoti 14. Nyambisirwa rekodhi renyaya yacho rarainiswa kune imwe koti inonzi koti namba 9. Saka isusu takamira paya tachitsvaga kuti rekodhi iri ichaenda kunani, sezvo mutongi wacho anga asiko. Ndobva ari kunzipo zita ravabiti rakazodaidzirwa kukoti namba 9 pakazoitwa warrant of arrest yachona. Asi isusu takanga tiripo, Vabiti vanga vatoripo, yakazodaidzirwa na 9:03 semakuseni. Ivo vanguri vauya na8:30. Saka hazvisi kuti izvo vanga vairovha dare kwete, vanga varipo chete kuti vavasingazivi kuti nyaya iyi iri kuitwa kupi. Saka patakazodzokera ikoko, takazoenda kune mutongi wemukoti namba 16 taaura kuti pamvipa po paitovaenda sarish tanga tutori kuti tsaka kuti tsiga mukoti iki ndobva varenda sarish iya yazo yazo sendeka tarukuti saka hapana zvara zvichitika zvisine vana muchichizi vava kuti vabiti vanogara vachirova kukoti pavauya vahwanda vachiziva kuti nyaya yavo iri mukoti number 9 vachiitira kuti vafakazi vaende zvese zvinhu zvekunyepa zvega zvega zvazvisina kana nomusoro wese zvaachitaura namuchichizi saka mazita aona kuti hapana kana chakanganiswa navabiti ndosaka vakazokanzera waranda sarisi yachona
saka inyaya ipi yanga yaendera vabiti kudare
iyo iya yekunzi vari kumenejerwa mhosva yekuti vakarova umwe munhu anonzi tatiana aleshina panze pekoti number 17 kwakaikoko kudare redzimhosva inyaya yachino yanga iripo nezuro yachona yaiyo yamhosva
saka yaakuzonzwikwa rini nyaya iyi
saka nyaya iyi ichadzoka zvakare kudare musi wa7 october gore rineri kukosi number 9
ivo vachuchisa vakupai here mapepa ese amuri kuda kuti nyaya iyi itange
mamwe takapiwa mamwe tiri kutsvaga tega hanyaya yechirungu yekunzi hanzi wakatuka munhu uchishizira unoda murova hapana hapo mapepa akawanda tinawo yekuti tikwanise kutiona kuti tingwadzirwa vabiki sei saka mapepa tinawo asingoti tiri kupikisawo kuti zvavakaita zvachezvo zvezvi kurova munhu here kana kuti kutuka kana kuti hapana nyaya saka tiri kuti hapana nyaya saka ndo zvatiri kumboita pari zvinezvi isati yatanga kutongwa
gweta ravabiti vaalec muchade hama vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 zvichitevera musangano wakaitwa nebato rinopikisa rezimbabwe african people's union zapu uyo wakavhotera kuchengeta mirayiro inobata avo vanoda kukwikwidza kuva vatungamiri vebato iri pava nemutauro wekuti mitemo yakanga ichida kudzikwa iyi yakanga yakanangana nekudzivirira mwanakomana wevaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vajoshua nkomo vasivangirizwe nkomo kuti vasakwikwidza kuva mutungamiri webato iri kukwikwidza kuva mutungamiri webato iri mutemo wezapu unoti munhu anofanirwa kunge ari nhengo yebato iri kwemakore mashanu National People's Council yezapu mumatunhu eBulawayo, Harare, Britain, United States neSouth Africa akavhota 24-18 kuti mitemo isachinjwa tabata mutauriri wezapu vaEpitule Tembani Maposa kuti vatiudze zvizhinji
takati tiri musangano pakabuda mufungiro wokuti dai decision yakatorwa neNPC mugore ra2019 apo taigadzirira congress ya2020 decision yacho yaitiyo iyo munhu anoda kukwikwidza kuti aone chinzvimbo munational executive committee anofanira kunge aine makore matatu anotevedzana ari nhengo yebato yaitaura zvakare kuti munhu anoda kukwikwidza kuva mutungamiriri webato anofanira kuve nhengo yebato kwemakore mashanu zvitevedzana inhanho yakatorwa muna 2019 apo taigadzirira congress asi vhiki rapfuura iro pakaita miono yekuti dai zvashandurwa izvi dai nhanho iyi yarasiwa tangoregera umwe upi neupi zvake anoda kukwikwidza akwikwidza asi mekokupedzisira takazovhota and mabudiro evhoti akaonesa kuti vari kuti decision ya2019 ingaigare iripo itevedzerwe vakawanda kupfuura avo vanga vachida kuti irasiwe isatevedzerwe saka ndo mawiro akaita musangano uyu
manhamba abuda muvhoti anoita seasina kunyanya kusiyana izvi zvaitwa hazvichakonzeri mutauro here mubato rezapu
ichokwadi manhamba haana kunyanyosiyana asi at the end of day tanga tichifanira kuva nedecision zvakare tiri kunyanyogutsikana kuti decision taitora nenzira inofadza munhu wese zvakare ino sanganisira munhu wese yatinoti inclusiveness. Saka i decision yedu tese sebato i decision inobata munhu wese webato nyangwe anga achipikisana nayo. Parizvino andingade kuconfirma kana kutaura mazita evanhu vari kubatikana kati vanhu vari kuva affected nedecision iyi.
Avo vange vari mutauriri wezapu vaEpitule Tembani Maposa vari parunhare kuSouth Africa nestudio 7. Tabatavo vasivangiriswe Nkomo kuti vatiudze maonero avo pamusoro penyaya iyi.
Mutemo uyu wamuri kutaura nawo mutemo wakaitiwa NPC, National People's Council, which is the body that sits and makes laws. Wanoita mutemo in between congresses. Saka mutemo uyu wakabumbiwa NPC yacho. Asi hausati wasvika kucongress. Saka since last week vakuru vebato rezapo vanga vachikurukura nenyaya yacho iyo kukasvika Saturday, this past Saturday, ma elders eparty ekumatevelele South vakakurukura nenyaya yacho vakazobuda conclusion yekuti inini Michael Sibangilizwe Nkomo ndino qualifier kukwikwidza kuita mutungamiri webato rezapo.
Vankomo, nyaya yekuti imimi hamufanirwi kukwikwidza kuita mutungamiri wezapo yakabvepi?
Nyaya iyi yekuti inini handikwalifai kupinda mumakwikwi iyawo, nyaya yacho yakabva pekuti pane munhu akaenda kumidia nenguva ndichisimuka ndichisimudzwa nebranch yangu yekumapisa kuti ndiite basa achitaura kuti Sibangilizwe wacho atimzive. Sibangilizwe wacho haisi memba yezapo. Asi zvinoshamisa ndezve kuti inini I've been a member of zapo since revival. I'm a card carrying member, fully paid up member yezapo. Makadi angu yese ndawapa ma elders nesaratei kuti vaongorore. Saka vakaona kuti ari right ndine kodzero rekugara nekukwikwidza mupati in the position I'm contesting for. That's the position nyaya yacho iyoyo.
Avo vange vari vaSibangilizwe Nkomo vari parunhare kuBulawayo nestudio 7. Musika wezvigadzirwa weZimbabwe International Trade Fair wegore rino uri kutarisirwa kutanga nhasi kunhandare yeZimbabwe International Exhibition Center muBulawayo. Nyika gumi dzinoti Botswana, DR Congo, Indonesia, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, South Africa neTanzania dzinonzi dzakazivisawo kuti dzitange dziripowo gore rino. Show iyi ichange iripo kwemazuva mana kusvika nemusi wechishanu, uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vari kutarisirwa kuivhura zviri pamutemo. Dingindira regore rino rinoti showcasing the new normal for business and industry, realities and opportunities. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti uyu mukana wakakosha zvikuru kumakambani emunyika. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tandikade kujekesa ndichoche kuti International Trade Fair yakakosha munyika nekuti mukana wekuti vemabhizimusi uyewo isu zvakare senyika tinge tichishambadza kune vemabhizimusi wemuno uyewo zvakare kune dzimwe nyika. I think izvozvo ndo zvakanyanya kukosha. Uyewo senyika tichishambadza maopportunities arimo kuita zvemabhizimusi. Kune nyika dzakawanda dzinenge dzichiparticipata mabhizinesi, nyika dzakawanda anenge achiuya achida kuonawo zvatiinazvo muno. Saka I think zvakakosha kuti tinge tiine mikana yakadai inoita kuti tinge tichiita showcase kana kurakidza zvatinoofa nekuti zvakawanda zvatiinazvo munyika in terms of maopportunities ekuita zvemabhizinesi nekuita zvemainvestment bizimwe zvacho zvinenge zvisingazivikanwi.
Tinoona kuti gore rapera ZITF haina ku budirira nenyaya ye COVID-19 munotarisira kuti pane shanduko ingavepo gore rino.
Kozi gorapera yakakanganiswa nenyaya ye COVID gore rino tichinayo, but as the global economy recovers, as the continental economy recovers, adimukano zvakare kuti tinge tichirakidza dzimwe nyika, ma business people kune dzimwe nyika, ma investor kune dzimwe nyika, ma opportunities arimo muZimbabwe.
Tinoona kuti nyika yakatarisana nezvimhinga mpinyi zvakasiyana siyana munyaya dzemabhizimusi. Zvinhu zvamungataura pamusoro pazvo.
Hongu tine machallenges in terms of doing business, but wo zvakare pane mikana iripo yekuti vanoda kuita zvemabhizimusi vanogona kunge vachiexploita across ma different segments nema sectors eikonomi yedu. Tine mikana yakawanda yekunge vanhu vekunze vanoda kuita zvemabhizimusi muno. Uyewo zvakare vanhu vari muno vachisangana nemamwe mabhizinesses vachicreata manetworks ekuita mabhizinesi, mapartnerships, I think zvakakosha izvozvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday rinoti bato riri kutonga reZANU-PF rinoda kumanikidza vashandi vehurumende kuti vapinde chikoro charo cheHerbert Chitepo School of Ideology kuti vadzidziswe kugadzirira sarudzo dzemuna 2023, izvo zviri kushorwa neavo vanoti ZANU-PF iri kuedza kukanganisa pfungwa dzevashandi vehurumende. MuNewsday makare, umwe magistrate anga achishandira kukariba asi yabasa achipomera Judicial Services Commission mosva yokusamubata zvakanaka. Magistrate Tafadzwa Mhlanga vanoti vakabviswa kubva kumvuma vachiendeswa kukariba pasina chikonzero. Chronicle rinoti Bishop Ephraim Lohu vemumusha weEnaleni kuBubi kuMatebeleland North vakashaya manheru zvichitevera kupiswa kwavakaitwa nepeturu vari mumba mavo. Mudzimai wavo anoti vakarwiswa nevanhu vasingazikanwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kase pa Studio 7. ZvemuZimbabwe zvinorwadza. Ndakamuteerera tinomudaisa chiyo kamurume uyo achitaura kuti nzvimbo dziri mumaruzevha hadzisi dzevanhu vagariremo. Saka isu semaZimbabwe zvichati nacho chiyo nhasi uno panhasi tinoti takaita independence. Tinoti ivhu ndiro rairwira ravairwira, vanoti ivhu ndiro ravairwira. Saka chatakaona chii? Takazorowana ivhu racho here? Kana zviri zvotonzi nzvimbo dziri mumareserva dzidzenyu dziri mumakuma president, ndo zvinovapa simba here kuti vanongoskorobvisa vanhu zvekuganya bvura vanhu vachivabvisa mumagere vasikaremekedze makuva emadzitateguru? Vakumarume semaZimbabwe takasasvinura ka rimwe rezuva tichakara takubviswa citizenship hwedu takunza tisi maZimbabweans. Chokwadi takasapepuka tikasamhanyamhanya tikabvisa monister inonzi ZANU-PF igai tiri mudisaster hombe. Makanzwa mashoko aitaura na tinomudaisa chinyoka ndekutoratidza kuti avanhu vane vanogona kuita zvese zvese. Tarisai muone vanhu vari kunzvimbo dzavagero vari kubviswa sembwa vagara makore nemakore, misha yemadzitateguru yonzi haisi nzvimbo yenyu.
Magadini vana mukoma Jonga Kandemiri, tinokutendai timu yeStudio 7 nebasa guru ramunoita. Ini ndinoda kutaura kuti haachamisa aenda nenyika. Ndakashamisika ndichifonera gogo wangu kuZimbabwe kumaruzevha uko vavane 92 years vachitaura kuti haamuzukuru chamisa aenda nenyika. Madira atinoita chamisa akangofanana nemadira ataita Robert Mugabe 1979-1980. Chamisa aenda nenyika kana machembere kuzvigayo vaakungotaura kuti chamisa chete chete. Saka advice yangu kuna mukoma chamisa nokuti chigaro matopiwa, madiwa nepasi, madiwa nenyika. Mwara kato kuzodzai. Musazo garisa pachigaro. Sezvakazoita Robert Mugabe. Kana mango pinda papa wachete. Gadzirisa izvinhu zvifambe. Kana muchinge magadzirisa mubva muchiri kudiwa nevanhu.
Makadini zvenyu vatefenyuro vestudio 7. Aiwa ndinofarawo zvangu nenhau dzamunotipa maererano nezvinhu zvee zvichiitika munyika medu muZimbabwe. Dzakanaka chose. Asi kuti chinhu chiri kundishungurudza iZBC, iyo Radio Zimbabwe neZTV. Handizi kuti recruitment criteria inoshandiswa kuti upinde basa kuya kuya. Asi ndeye chibhodha geze kuti munhu unofunga kuenda kubhodha geze wondoitwa indoctrination. Brain wash, wotokuwadzwa brain. Zvokuti haushaoni chaiko chaiko, hauchakwanisi kutaura zvinhu zvinenge zvichiitika paground. Waakutongotaura zvinhu zviri biased ende zvinopedzisira zvakutongobhoha. Chero benzi, chero bofu ripi, chero zvinoenda kuchikoro, munhu upi zvake anongoona kuti izvi ndizvandiri kutaurwa izvi ndezvenhema. Plus hazvina chokwadi mukati, everything is biased ende zvakutopedzisira zvakubhoha. Yes, of course, ndonzwa kuti vane maprograms anoitwa maprograms anoitwa nana Tete Tilda. Asi ndinoda kuti ndatongova ne that attitude handichakwanisi kuvateerera. Ndongoona sekuti everything is now dirty. Everything associated with ZBC handichadi kuzvinzwa.
Moroi vawande, ndiva masunda nemhuri yavo. Tiroda kuti timhoresane pamushini yenyu iyoyo yemunosevenza iyo. Mukuita zvakanaka zvikuru, tinokuremekedzai zvikuru. Asi bata basa ranyu zvakanaka. Ndinongotaura zvangu nyaya pfupfupi kuti vachamisa ngavachiisa mireza yavo pese pese, murungozvionerawo. Takatitaura kare kuti kuchauya mashura, nguva iri kutevera iyo muchamaona mashura achazouya nhaika. Musachazvenyu vanhu veZimbabwe, mashura ari kuuya iye zvino. Takazvitaura kare kuti kuchauya mashura, sateedzera vana monzo ravo, chirwere chiri kupinda mevari. Ndo mashura etiri kutarisira iwayo kunana monzura uko. Mashura ari kuitika kunana monzura. Mukaona zviri kuita kunana monzura izvo, ndo anonzi mashura iwayo. Chiregai muone mashura achauya, vanhu vese vachashamisika zvikuru. Saka musazviitya izvozvo. Vatare zvakaita kumapurazi, kumamaini kwese uko, vari kungotobora-tobora. Hapasisina pavahwande. Hapasisina kana chinhu. Zvinhu zvese zvakapera kudhara apa. Pasina chavachamirira. Zvakatopera kudhara. Musava nekurwadziwa nazvo izvozvo. Saka tiri kuti kwevari pahurumende iko zvino vari kutonga, hapasisina chinhu chose chavari kuita, kwakungotobora-tobora nyika yese. Maita yenyu zvikurusa. Ndiva masunda kutaura zvi. Tangei.
Makadi pastudio 7, tinokutendai nenhau dzamunotipa. Nikuona kwangu ini ndinoona sekuti vanhu tongopomera hurumende kuti hurumende ZANU-PF. Asi isu vanhu pfungwa dzedu ndopfungwa dzina madhaka, ndopfungwa pfungwa dzedu hadzifungi, hadzidhonzi zvakanaka-naka. Saferi chipomera hurumende kuti vamunangagwa vadiva ndomunangagwa. Kana iwo Mwari vakangoti Zimbabwe ichanaka nenguva yayo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mangwanani ano nyika zhinji pasi pose dzinenge dzakatarisisa nokuteerera mashoko achaturwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden pavanenge vachitaura kuUnited Nations General Assembly muNew York. Madzisawira eAmerica mazhinji havasi kufara kuti kubva zvasarudzwa vaBiden hapana mutsauko mizhinji yavati vaona mukudyidzana kwavo neAmerica. Vachitaura kuUnited Nations General Assembly kwekutanga semutungamiri weAmerica, vaBiden vanotarisirwa kukurudzira madzisawira eAmerica uye nekuvimbisa kurwisana neCOVID-19 pasi pose. Mukupedzisa hurukuro yedu yatakatanga nezuro, vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vanoti kumira mberi kweUnited Nations General Assembly kunopa vaBiden mukana mukuru wekusvitsa pfungwa dzavo nezvinangwa zvavo kumadzisawira nevamwe. Chimwe chezvinhu zvikuru zvichada kutaurwa navaBiden inyaya yemamiriro akaita COVID-19 pasi pose, pamwe chete nekuratidza kuti America yatora zvakare chinzvimbo chayo chekutungamirira nyika dzose pasi pose. Ndatanga nekubvunza vaManduna kuti dzimwe nyika dzinoona sei utungamiri hwavaBiden pamwe chete neutungamiri hweAmerica.
Vamwe avo vanenge veChina vakaona kare kuti vakazvitaura vivo pachavo kuti kuchinja kupinda kwavaBiden kubuda vaTrump hapana chinochinja stance yeAmerica kune China, kune Russia and so on, nedzimwe nyika dzakaita sana Cuba, Venezuela is always going to be hostile. Saka havaoni chakachinja, havanyanyi zvitarisira. VaBiden vanga vachitaura vachiedza kutaudzana nemaChina mazuva apfuura zvinenge zvaramba kuitika, nekuti vakaona kare kuti dialogue chaiyo vaBiden is same navaTrump in approach, kungosiyana kweapproach asi maresults and attitude yavo kune nyika dzakaita sana China nana Russia zvakangofanana.
VaManduna, France ingakanganisa vaBiden nenzira ipi?
I'm sure vekuFrance vanenge vachange vachitarisa nzira dzakasiyana-siyana kuti vakanganise America, whether direct or indirect. Yekutanga ndingati panyaya dzekukooperata pavanga vachiita kuchiuto muchava ndofunga vachitanga kudzora mashure, especially kuEurope ikoko vanogona kutanga kusebera mudhuze mana Russia kuEurope kuya. VekuFrance kunyaya dzebusiness neinvestment, kana pange pane madhira neinvestment yekuAmerica yanga ichinda ikoko, vanogona kuva vakutarisa mapartners kuti vabuditse maAmerican mumadhiri wayo. Kunana Iran kuya, France yanga ine mainvestments akawanda ayaita yanga yaregera nenyaya yekuti panga pane masanctions at the behest of my Americans. Saka pamwe muchaona vaakudzokera kuya kunotaurana naIran na Russia, China kuti ngatiitei mainvestments and become more friendly kunyika dzavakange vambosiyana nadzo vachiteerera direction yeAmerica. Saka pane nzira dzakasiyana-siyana dzavachaedza.
Ko, panyaya yeCOVID-19 pasi pose, pane zvamunotarisira kuti vaBiden vachataura here uye chingava chii?
I'm sure panyaya yeCOVID vaBiden vachapa mashoko ekusimbisa dzimwe nyika kuti vafambe nenyaya yekuvhakisineta vanhu. Zvobatsira nekuti mavhakisini acho mazhinji anogadzirwa neAmerica, saka commercially as well zvove zvichivabatsira kuti nyika dzinzi dzive dzikwanisa kuaccessa mavhakisini aya anogadzirwa nemakambani avo. Of course pane maconcerns avainawo avatotaura kuti vanhu vasauye vachiungana kuNew York for UNGA vachitya kuti pangaite super spreader muNew York iyo neCOVID. Asi overall message yavo inenge iri kusimbisa magovernments edzimwe nyika kuti vafambe nemaprogram avo ekuvhakisineta, sezvo ndo zvichakwanisa kuti global economy imuke zvakare kana nyika zhinji dzakwanisa kuvhakisineta vanhu vakawanda.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare raMajestrate rinomisa gwaro rekusungwa kana kuti warrant of arrest ravatendai biti. Vasi vangiliswe Nkomo vanoti vane kodzero yekukwikwidza kuva mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union. Musika wezvigadzirwa weZimbabwe International Trade Fair wegore rino unotanga nhasi muBulawayo. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.